Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera chikunguru 29/2023. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Mbwara mangwana, kupa tiki kwa kubuto, rani ya mbwara kwa kubilele. Mwotu uko, tumenge tisana kwa wame kumati mwote nama.
Tino tenda kutima kwanisa kuvanesu, muchirongwa chedu cha nasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri mu Washington DC, ndichiti, yeshi noi ziri muchirongwa cha nasi.
Mbwara mangwana, kupa tiki kwa provincial rani ya mbwara kubilele. Mwotu uko, tumenge tisana kwa wame kumati mwote nama mnangagwa. Kutuwa pembele wa fare wa project ayitwa mkatini province matinot devolution.
Gadziriro yesarudzo munyika iri kuenderera mberi, bato rezano PF richiita musangano kungai mangwana.
Aiwa kumarondera kwatiri munhu wese ari kungoti mukomana ngaapinde munyika muve neshanduko inounza budiriro munyika muve neshanduko inounza mufaro saka tiri muno marondera.
Bato reTCCC richange riri kunhandare yerudhaka kumarondera. Sangano revaongorori vesarudzo reEuropean Union Election Observer Mission rinoti riri kuteverawo nyaya dzesarudzo dziri kumatare munyika. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gadziriro yesarudzo munyika iri kuenderera mberi. Vemapato ezvematongerwo enyika vachiita misangano yekutsvaga rutsigiro kumatunhu akasiyana-siyana. Bato rezano PF rakananga kungai kumatebeleland north uko riri kutarisirwa kuti mutungamiri webato iri vamunangagwa vachange variko vachitaura nevatsigiri vavo. Bato reTCCC rinoti rinotungamirirwa nava Nelson Chamisa richange ririwo kunhandare yerudhaka kumarondera. Tatanga nekunzwa urongwa wezano PF kune vakafanobata chigaro chemukuru wezvekufambiswa kwemashoko mubato iri vafarai muroiwa marapira.
Isusu sezano PF taka rongeka, taka gadzirira, taka tononokerwa nemusi wa 23 August kuti usvike kuunganidza kwatirikuita masabota edu nevanotitsigira tavai kutopembera nekuti isu sezano PF tirikutoona kuti zviri pachena kuti vamunangagwa nekuda kwemabasa avaita pakusimudzira ikonomi kungava kumanufacturing, mining kana agriculture. Zviri kuratidza kuti vatora Zimbabwe kuisimudza pane chimwe chinhano chekunaka. Zekuti isu tukuta marani ekupendera tisizia kuti musi wa 23 August momo zhinji yeZimbabwe inenge ichivhotera vamunangagwa.
Tiri kunzwa kuti musi wesvondo ibatai kumateveleland uku chakamirawo sei chirongwa ichocho?
Muzuva ramangwana ndopatiri kuita provincial rani yedu yekumateveleland north uko tinenge tichisanganisa vanhu vekumati north navamunangagwa kuti vapendere vafarire maproject aiitwa mukati neprovinci yemati north edevolution. Ari kuratidza kuti vapurezidendi vamunangagwa havana nzvimbo imwe chete yavari kuvaka. Vari kuti each and every place kana tingati nzvimbo yega yega iri kufanirwa kuti iwanike ine chairi kugadzirirwa nehurumende inovakwa iyo nebato rezano PF.
Mamuri kufambawo munyaya dzemhirizhonga dzakamira sei?
Mhirizhonga mukati mekuraramisana nekurarama vanhu vachisangana hamushai kukukonana nevamwe vasati vakuziva nzira dzekuti mukukonana tinofanirwa kuwirirana uye munhu nomunhu unokufanisa kuti aite chaanoda. Ndosaka nemuchiona kuti panoita nyaya yekuti kuvaitawo TCC akuwadza wezano PF, taitawo wezano PF akuwadza weTCC. Asi shoko rakataurwa navamunangagwa nderekuti ivo mutungamiri weZimbabwe wose. Ivo vari kukurudzira kuti ngapave nerunyararo. Saka tinokurudzira vana veruZimbabwe kuti ngatirambei tine runyararo nekuti pano maelection takamatarisa tichimira pachokwadi hakuna mhirizhonga.
Vakafano bata chigaro chemukuru weze kufambiswa kwe mashoko. Mupatore Zanu PF vafarai muroiwa Marapira vange vare parunare kuharare. Tanzwawo kune mukuru weze kurongwa kwe misangano kubatore Triple C va Amos Chibaya.
Ndizori kumaro ndera kwa tukuronga Star Rally chavungana muriose ima chunali East Lukita mangwana kurudaka stadium.
Maridzo iri kuti kudii mazuva ano tatarisana nesarudzo kuri sei kumaro ndera kwa muri kuronga kuita musangano.
Aiwa kumaro ndera kwa tiri munhu wese ari kungoti mukomana ngaapinde munyika muyo neshanduko inounza budiriro munyika muyo neshanduko inounza mufaro saka tiri muno maro ndera maturugadzirira kuti vachazenga va president wenyika Zimbabwe kutanga musi wa 24 August baba vachamisa vazotaura nevana vemash east nevana vemarondera kuti ndezvipi zvavakarongera mhuri yezimbabwe kutanga musi wa 24 August apo pavanenge va president wenyika
mapurisa tinombonzwa kuti vanombopota vachirambidza mimwe misangano uku zvakarongeka here
mapurisa vakati pamvumo yotinge tichiita musangano wedu kurudaka stadium mangwana muno mumarondera Saka hai mvumo kumapurisa kaiwana chandingangoita panguva ino mukoma Ivans ndechekuti muri yese yemash east ngavauye vese vakarova yelo vazosangana naavo vachanga va president wenyika yezimbabwe baba vachamisa kutanga musi wa 24 August
tinombonzwa kuti kunomboitikawo mhirizhonga muri kukambeniwa navanhumu mazuva ano zvakadiiwo kwamuri kufamba uku
munongoziva kuti kana dhongi richinge roda kufa ukasvika padhuze naroro kuna kukava ukafa anonzi malast kicks of a dying horse zanu haigoni kungosiya chigaro vanotombotsatsarikwa achitsatsarika zvemhirizhonga ndozvoga zvavanongoita asi vanhu kumisha nokuda kwebulmango bulmango approach vanongoti haiwa kana ari madhende ezanu tinopfeka kana zviri nyaya dzeslogan ezanu tinongoita asi kana kwava kuzonovhota tinovhotera vachamisa zvechokwadi vanhu vari kuvhundidzira asi tirikurudzira vatsigiri vedu vose nyika yose kuti haiwa musandisiwa nezanu kubva katipfeka matenda avo mongopfeka asi musi wokuzondovhota vanonovhotera baba vachamisa musi wa 23 August
avo vange vari mukuru wezvekurongwa kwemisangano mubato retriple c vaAmos Chibaya vange vari parunare kumarondera nestudio 7 Sangano revaongorori vesarudzo reEuropean Union Election Observer Mission rinoti riri kuteverawo nyaya dzesarudzo dziri kumatare munyika. Mutori wedu wenhau Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura kuvatori venhau nhasi muHarare, mutevedzeri wemukuru wechikwata ichi, amai Beat Martin Ruzowish, vati ongorori nyaya dziri mumatare dzakakosha kugaro ravo ravachabudisa mushure mesarudzo dzeZimbabwe.
And we are following all aspects of that process.
Kuteverera zvese zvesarudzo kusanganisira nyaya dziri mumatare. Tanga tiri kutoenda kumatare kwanga kuchinzvika nyaya idzi, tichinyatsoongorora zviri kuitika kumatare. Tichiteverera kusvikira nyaya idzi dzapera kumatare. Tichanyatsotarisa nyaya idzi nemitongo ichapiwa nekuti yakakosha paongororo yedu yesarudzo.
Vawedzerwa vachiti Zimbabwe inofanirwa kuzadzikisa zvisungo zvejekerere zvayakapikira mukuita sarudzo. Nyanzvi munyaya dzesarudzo vaIgnatius Sadziwa vachitungamirira sangano reZimbabwe Election Advocacy Trust vati zvakakosha kuti vaongorore nyaya dziri kumatare sezvo dzichiratidza kuti sarudzo dzeZimbabwe dzafambiswa sei.
Ndofunga nyaya yanyanya kukonzeresa kuti tisvike pachidanho ichi inyaya yenyaya dziri kumatare. Edzimoswa nyaya dzesarudzo makaona imi mazuva mashoma pera nyaya dzemaMP eTCC gumi nevaviri vaya vakazonzi havachakwanisi kumira munyaya dzesarudzo zvakarewo kune nyaya dzakawanda wanda dzezara kumakotsi kweduko maererano nemakandidhetsi amwe ari kupinda ari maviri maviri saka iyo nyaya inyaya inonyanya kushungurudza nyaya isingazoiti zvakanaka kuti sarudzo dzinge dzichiitika nekuti pasi kwasara mazuva mashomana kuti tipagadzirwe ballot papers. Saka inyaya inotomisa mabasa ezeki kuti asafambe zvakanaka.
Vasadzi vavatiwo kunyange hazvo European Union iri munyika, dambo dzikondere kuti magwara vanobudisa mumashure mesarudzo ana zvaanonyanya kubatsira nyika.
Mareports anobudiswa nemaobserver missions aya haanyanyi kuzo vane zvaanochinja zvakanyanya, nekuti taane nguva zhinji isusu tichingoona panopera sarudzo pachizobudiswa zviga zvinganzi zvinofanira kunge zvichiitika asi hazviitiki. Kana muchiri kurangarira European Union ine zviga zvayakabudisa zvakawanda kwazvo pasarudzo za2018 zvichinzi zvinofanira kunge zvichitevedzwa, asi zvizhinji zvacho vatingatoti 80% kana tichiongorora hazvina kunge zvichiiza.
Vaongorori vesarudzo veEU vanoongorora kwenguva yakareba vakatotanga kuongorora sarudzo vachiti chinangwa chavo ndechekuti panozoitwa sarudzo munyika munge mava nevaongorori 150. Nyika 21 dziri muEU dziri kushandawo neCanada, Norway neSwitzerland mukuongorora sarudzo dzeZimbabwe. Muna 2002, Zimbabwe yakadzinga mukuru wevaongorori vesarudzo veEU vaPierre Skori vekuSweden vachinzi vainge vazvidza Zimbabwe. Izvi zvakapawo kuti EU izotemera vamwe vatungamiriri vehurumende zvirango mushure mekuburitsa vaongorori vayo vainge vasara. Zimbabwe yakakoka nyika 64 uye masangano akazvimirira oga kuzoongorora sarudzo dzemusi wa23 nyamavhuvhu idzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Rutendo Mawere.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeAmerica iri kuyambira mauto nevanopfurikidza mwero vakapidigura hurumende yekuNiger kuti rubatsiro runosipiwa nyika iyi neAmerica ruchamiswa kana vakasaburitsa vaive mutungamiri wenyika iyi vaMohamed Bazoumi muusungwa nekuvadzorera pachinzvimbo chavo semutungamiri wenyika. Izvi zvakaziviswa negurukota rezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika vaAntony Blinken nezuro kumusangano nevatori venhau vari kuAustralia kwavari kushanya. Iye zvino tochikupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMarvelous Muhlanga nyauye weStudio 7.
Chingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukurona amai Patience Chimombe vanova ivo nekambani inogadzira maearing, manecklace nezvimwewo vachishandisa zvinhu zvakasiyana-siyana muno muAmerica. Kambani iyi inonzi House of Stone.
House of Stone Creations tinogadzira magifts ari African inspired. Since coming here ndaitsvaga magifts ekupa shamwari, ekupa hama, mabirthday gifts nechichi, asi handina kuona zvinhu zvinoaita identify nekwandinobva. Saka I started making on my own gifts. Ndinofarira maearing, so I started making my earring. Mukadzi, I designed this myself. Mukadzi akasunga dhuku.
Makafunga sei kuti mutange business iri semudzimai imomo muAmerica? Zvasina kuoma here?
Zvinga zvakaoma, asi kuti
ndagara ndiri munhu anofara ndinoti ndinofarira kubika ndinofarira kugadzira tunhu saka ndinogadzira tunhu twakawanda kusvika ndaona kuti vanhu zvinhu zvandiri kugadzira izvi vanozvifarira dzimwe nguva ndaipa murume wangu kuti aende nazvo kubasa kana kunopa shamwari uye ndine shamwari yangu late pamabirthday kana kuti pamapati ndomugadzira zvinhu akati kuwadii watengesa zvinhu zvako izvi because zvinhu zvako zvakanaka ndomatangira ndakaita kati regai ndigadzire ndopandakatanga kudhizaina zvakati wandei wandei
ari zvino tinoona kuti mune zvimwe zvinenge zviine mutupo unozvifambisa sei
chimwe chendakaona sesu maafricans tinoidentifya stereki nemitupo yedu kunyanya varume isu nesu yedu vakadzi asi varume kunyanya saka ndakaona chiri chinhu chakanaka uye chiri chinofadza kuti uri munyika yevatorwa yatiri iyi kuti ukaona chinhu chinoti iwe chinotaura zita rako chinotaura mutupo wako you identify and you feel closer to home saka zvakatanga pandaka gadzirira murume wangu anoera misha saka inge ripete rake ndobva ndati ndinomuitirei something chiri different pane kuenda ndonotenga keke kana unotenga doro something chaanokwanisa kukanganwa saka ndakamugadzira wallet ndobva ndanyatsodetemba nemutupo ndikanyora zita rake nemutupo wake ndikati maita misha maita shava ndichienda ndomatangira ndakaita kugadzira ndinoita pamametiros akasiyana tinogona kuita papuranga tinogona kuita pamawallet tinogona kuita paledha zvakangosiyana-siyana saka munhu anongondipa mutupo wake nemadetembero aanoda kuti adetembwe toisa ipapapa totopersonaliza as a gift kana kuti yake iye pachake zvaanenge achida kuita
vakatambira sei baba pamakavapa gifti
vakafara zvekuti nasuno wangu ari kutaurira mumwe munhu angauya kuzotenga akati iye anzi uku ndokunonzi kufisha because ndoti ndikavhura waleti yangu kudai wanike waleti yakanyorwa zita rangu yakadetembwa mutupo anzi ndobva ndatokana yanga iri $5 ndakutoka iri 100 kana 200 anzi uku ndokunonzi kufisha kwavandiitira uku saka vakaifarira zvekuti ende nasonga kutotaurawo vamwe kuti ukadaro kumurume wako unenge wamugonyera
tiri kuona zvakare mune zvikwanisiro izvi zvogu zvinoshandiswa pamabhaibheri zvinofamba sei
aya makavha ekuisa pamabhaibheri saka ndakafunga kuti futi pamabirthday vanhu vanoda zvinhu zvinoidentifya navo futi handiiti yekuprinta ndinoita yekuengrave so zvandinoita ndinotora bible vhesi yako kana zita rako tonyora zita rako saka iyi yatinayo yakanyorwa kunzi ndinogona kuita zvinhu zvose kubudikidza nakristu anondisimbisa ivhesi iri muna vafiripi 4:13 saka zvinhu zvakadaro anenge ari mapresents for your fellow African colleagues whether ndewekunigeria wekuzimbabwe wekupi tinogona kungonyora nechirudzi chavo ichocho kana nechishona kachindeveni or whatever even a drawing or even a picture yaunoda iwewo yaunofarira we can also do that
tinoona zvakare kuti muri kuita zvekubika chimukuyu
ehe chimukuyu kubva zvandakabva kumusha ndaiita chekusuwa chimukuyu nebrufos
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington
tinotenda Marvelous iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu cheour lives upenyu hwedu chamunogaropiwa svondo rega rega najonga kandemiri westudio 7 nhasi muchachipiwa neni tiine hurukuro namuzve Marian Muchatikwa avo vanoti vanorarama nebasa rekutengesa bonde vari kuHarare ngatinzwei vachitsanangura
gemu chatiri kutaura nezvacho ichi ini ndiri kupinda pakuti ini ndomararamiro angu ndinorarama nekutengesa bonde
imi basa iri rekutengesa bonde makaritanga riini
basa rekutengesa bonde ndakatanga muna 2000
saka veukama vakatambira nawo nazvo sei pamakazvitanga
veukama vakamboita sekakundiramba nekundirasa nekuti vakaona kunge basa randakuita rinoshoresa mhuri asi inini ndakaramba ndakangomira semunhu kana vaindiramba panguva yacho iyoyo asi vakazoguma vaakundida.
Kuti tariseiwo kuti imi chakakusundai kuti muti ini ndobasa randakuita iri chii?
Inyaya yekufirwa nemurume nekuzoshayawo hama ingagone kukubatsira. Zvakare ndakanga ndine vana vaida kuenda kuchikoro, vaida kudya. Iniwo pachezvangu ndaida kugeza, ndaida kudya, ndaida kurarama.
Matambudziko amunosangana nawo ndeapi? Tinonzwa zvakawanda wanda.
Matambudziko edu mukutengesa bonde mamwe chete. Ndizvo zvimwe chete zvekuti unogona kuti dzimwe nguva wakamira pamushikashika uri kutsvagawo mari, pane munhu anokutora kuenda newe, unorara newe, obva kuti handisi kukubhadhara wakazvioda kupi. Chechipiri, vemutemo chaivo chaivo vanofanira kunge vachitidzivirira. Akakuwana uri ipapo anoti wasungwa, oenda newe ota kuti ndikurege ndipe bonde. Zvakawanda zvatinosangana nazvo kumukubatwa chibharo hatichatotauri, because handigona kutonomhanyaro ndabatwa chibharo. Ndinge nchinzi wazombobatwa wakapfeka sei, nekuti nguva zhinji manheru tinenge takapfeka kunge kakushama.
Ko pamutemo apa pamire sei? Tinonzwa vamwe vachiti hazvitenderwi, vamwe vachiti zvinosungisa. Zvakamira sei?
Iko zvinotazoita ukama nemapurisa. Kareko taisungwa, taiendeswa tichinzi loitaringi, tichinzi chichi. Asi iko zvino takazogadzira ukama hwatakagadzira nemapurisa. Vaakukwanisawo kutiwo ndikasvika ndichigona kuti ndabva uko ndandichimhanyiswa nemunhu kana ndabatwa chibharo nemunhu kana kuti ndadii. Aiwa, iko zvino vanokwanisa kundivhurira doketi. Asi kareko taitonzi bvai para pamahure chichichi. Asi iko zvino nemaorganizations akugona kungoti miririrawo, takwanisa kuvhura madoketi, vanhu vakwanisa kusungwa.
Saka iro bonde iri rinenge richimbodhura zvakadiko? Zvinotengeswa sei kwamunozvitengesa uko?
Bonde zvaro rine maprizes, ndochokwadi. Iye zvinone kuti hatina, nyika yedu yakaoma, kuna ane mari. Tiri kutiwo short time $5, ukawanawo naiti ye15 unenge wapinda. $10 iwayo ndo manaiti nema15, ukazowanawo mhene chaiyo unenge wazongotiwo imhene ndiye angatoburitsa 20. Asi mapurisi ino ndiwayo short time 5, pamwe 5 yacho haibude $3, $2.
Saka varikowo here vanotoroorwa vari mubasa irori votonza vaenda kushifti vanodzoka?
Zvekutoroorwa tichimirirawo varume vedu vachibva kubasa, tichitopiwawo mari, tichiverengawo sevamwe vakadzi vari mudzimba tinotozvida. Asi kuti hatitozivi kuti ndofunga inini ndinogara chimbotaura kuti ndofunga inini ndakatukwa, because haumbomuwane munhu anoti ndakuda kugara newe mumba. Vanhu vanenge vachingotiwo short time imari, ungotiwo 5 motoita zve5. Anenge atiwo 90 mari ndotiwo 10-15 tongoitawo zve15.
Nditarisewo kuti kunze uko kune zvirwere zvepabonde zvakawanda, imi muri kunzvengana nazvo sei mubasa iri?
Nyaya dzezvirwere zvepabonde hatingatisi tiri kunzvengana nazvo sematauriro amaita kuti muri kunzvengana nazvo sei. Kwete, hatisi kunzvengana nazvo. Bonde tinoda kutoti riitwe rakadzivirira, nekuti makondomu tinomawana isu kumaorganizations tinomapiwa mahara. Asi unotobvarurirwa kondomu iroro.
Ndezvipi zvavanokubatsirai nazvo vemasangano ava?
Mubvunzo wenyu ndaufarira. Kune organization iriko inonzi Sesha. Sesha ikliniki inozotibatsira kana tichinge tasangana nedambudziko rekubatwa chibharo, dambudziko rekunge ndakurwara neSTI, dambudziko rekuti ndatestwa ndaita positive. Ivavo ndimama, ichocho chimama chedu manje chinotibatsira zvekutoti izvezvi ndikatoti ndiri kurwara ndinongomuka ndakananga kuSesha. Aiwa, vakatirena vanhu vavo. Aiwa, zvinhu zvacho zveikoko zvakarongeka. Ukaendako kuSesha uchichema, vanotaura newe vokubatsira, vokuudza kuti unofanira kubatsirika wakadai. Izvezvi uri kurwara, rega tikurape, asi uchibva pano chibatsirika wakadai.
Ko nechimanje manje chizvino zvino chaveko ichi, tinonzwa kuti kwanewo varume vanotsvagawo vamwe varume, madzimai anotsvagawo mamwe madzimai, munombosanganawo navo here mubasa renyu iri?
Vechirume vanotengesera vamwe varume. Tiri kungoita kunzwa kuti variko, but havauye pamushikashika wedu watinomira isusu, havauye. Asi kune vakadziwo vanotouyawo vanodawo vamwe vakadzi. Asi munongozvizivawo kuti isusuwo zvedu takangorerwawo kuchivanhu. Izvozvo hatingateereri, toda kuti ibva pano.
Aiwa, tataura nyaya dzakawanda vahanzvadzi.
Kune vari kuda kutobuda mudzimba kana kuti vari kuda kungotanga kupinda musex work. Chinorema chimuti ichi, chinorema. Musatiyemure zvenyu. Matambudziko atinosangana nawo handitode kutarisira kuti mwana wangu agosanganawo nawo.
Aiwa vateereri mange makateerera kuna muzvare Marian Muchatikwa avo vanorarama nebasa rekutengesa bonde vange vari parunare nestudio 7 vari kuHarare. Teererai zvakare svondo rinouya apo Jonga Kandemiri achakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu.
Kwata ichi nasi, charo wa 4852 ne Fiji, Cape Town Convention Center.
Di Michael Kariati angave kutipa nau zirukuitika muneje mitambo. Musorwe nau pa mitambo iu chiti chikwata chenabu ye madzimai che Zimbabwe. Chave pejo nekubuda mumakundano e-2023 Netball World Cup zvichitevera kurowa zvekare kwachaitwa nhasi. Tidzokere kuna Michael Kariati atipenyaya yacho zvizere.
Che kwata ichi nhasi, charo wa 4852 neFijim Cape Town Convention Center. Zuva rimwe chete chichangobva kurowa 86-37 neAustralia. Zimbabwe ndiyo yega isina kana point mugungano iri, zvichitevera kurohwa kwaitwa Tonga 85-38 neAustralia mune mumwe mutambo weGroup A. Australia yave nemapoints mana, Tonga neFiji dzine mapoints maviri, Zimbabwe iri pasi pasi isina kana pointi. Zimbabwe inofarira kurova Tonga mangwana, yovimbawo kuti Fiji inorohwa neAustralia kuti Ma James arambe aine mukana wekuendera mberi nemakundano akakosha aya. Mutsigiri wechikwata ichi vaSpencer Mutsago vanoti pamira Zimbabwe apa pari zvino pakaoma.
Panenge patichati kuma James vedu ava noti izvozvi it's a must win game ravari kutamba neTonga rokupedzisira. Noasi tarohwa neFiji izvo zvinoitira kuti isusu kuti hatina mapoints. Saka panamba 3 tokona kutadza kuti kukwana. Saka zvo tofanira kuti tohwina nei neTonga tonamatawo kuti Fiji icharwa nei neAustralia.
Mune mumwe mutambo watambwa mangwanani anhasi zvekare, Jamaica yarwa Wales 75-40. Mune mamwe makundano eWorld Cup ari kuitwa enhabvu yevanhukadzi, Sweden yazvambura Italy 5-0, France yakundawo Brazil 2-1. Chikwata chemuAfrica Morocco iri kupinda munhandare mangwana mangwanani apo iri kusangana neSouth Korea. Musi uyo Germany iri kusangana neColombia. Muteveri wemutambo uyu vakudzaibere vanoti kunyange zvikaita sei mukombe World Cup uyu uri kuenda kuAmerica kana kuGermany. Totarisa makundano eCasolaga Premier Soccer League. FC Platinum iyo ine mukombe weCasolaga Premier Soccer League nhasi yarwa pamusha payo muMandava Stadium 2-1 neSheshamu iyo iri kurwira kuramba iri muPremiership. Chicken Inn 2 Wange 1, Manika Diamonds 3, Blue Chiefs 1, ZPC Kariba 1, Cranbourne Bullets 0. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Totenda Michael, totarisa zvange zviri munhau dzedu dzanhasi sezvo nguva yedu yapera. Gadziriro yesarudzo munyika iri kuenderera mberi vemapato ezvematongerwo enyika vachiita misangano nevatsigiri vavo rekutsvaga vachavavhotera musarudzo mumatunhu akasiyana-siyana. Sangano revaongorori vesarudzo reEuropean Union Election Observer Mission rinoti riri kuteverawo nyaya dzesarudzo dziri kumatare munyika. Chikwata chenhabvu yemadzimai cheZimbabwe chave pedo nekubuda mumakundano aya e-2023 Netball World Cup zvichitevera kurohwa kwaiitwa zvakare nhasi. tabve tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Evans Zeninga, ndiri muWashington DC ndokusiyai mwina Praxidis Jeremiah achikupai nau nerurimi rweIsiNdebele.
Sokuyisikhathi senda